Ska iye zvinotanga tichiri panguva yekudzidzisa vanhu vedu zvinangwa zvedu nezvimwe zvakadaro. Saka tangopedza izvi nomusangano watanga tiine vanhu 450 mamobilizers edu emuno muHarare tichiita training uyezve nokuzova commissioner kuti vachienda iye zvino kunoita zvavanofanira kuita.
Ko se vanga vasati vatanga kuita basa?
Ano vanga vachitoita basa, kungoti zvatinoita ndezvekuti hatingobudisi zvinhu zvatiri kuita kuti munhu wese wese aziye zvatiri kuita iwo. Kuvaunganidza ivavo 450 zvinoreva kuti pane basa ranga richitoitwa kare.
Bato renyu richaitawo here maprimaries?
Approach yedu isusu ndeyekuti tinopinda mucommunity, as you know, tinonzi Build Zimbabwe Alliance. Saka tinopinda mucommunity tobatsira kuidentifya maleaders. Toita process yedu isusu mucommunity machona imomo yekubvumirana nevanhu vemucommunity kuti leader wavari kuda ndiani. Kana tadaro toita invest nemamaleaders. Vamwe vachona vanhu vachamira kubato redu vanhu vanga vari vanobva kune mamabato. Saka tinzi Build Zimbabwe Alliance, hatisi kungo misa vanhu vati kudhaya Build Zimbabwe Alliance chete, asi vamwe vanhu vanenge vachoenda through maprimaries avo kune mamabato avo kana kuti vari maindependent vomira on our platform.
Hurumende yenyu ichasiyana sei nemamwe mapato atiri kuona?
Zvinotangisira panyaya yatiri kutotaura iyoyi yetraining. Kuelekta munhu asati amboverenga iya inonzi Urban Councils Act kuzvikuvadza. Kuelekta MP asati amboverenga constitution yeZimbabwe asingatombozivi kuti zvaakatarisirwa kuti aite kana aelekwa ndezvipi. Kungozvikuvadza.
Sei bato renyu risina kupindawo mumaalliances namamwe mapato anopikisa?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanofanira kunyatsoziva kuti vanhu vari kukwikwidha ivavava chaicho chaicho chavari kuvimbisa ndechipi. Mukazvitarisa iye zvino tisu isusu veBuild Zimbabwe Alliance vakatanga kubudisa inonzi manifesto yedu. Saka nyaya yangu tichingomhanyira kungonobatana hatizivi kuti vamwe vachona vanenge vachizoti vari kuita vachifarira kuzoita chii kana vapinda muhurumende